kurudza toita chipata pata tava zveneko nembeudzo dzataka kusha ukaona napi tapi painouya ziva vakadyara zvakanapi chipavhuriro uyo wachakodzwa zvavhunduke imbeu yakaremba sawira miwa yaunodyara iwo padzobukira dzinenge dzatova nhongwe usazoti mondivengereiko bodo unokowa zvawakarima aiaiaiai paunodyara
You reap what you sow.